Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kugumbi 15, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo vanyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 2375 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa mishina yePCR. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pachiuru nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 1548. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 37369. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine zana negumi nevatanhatu kana kuti 13116 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare kuchitiwo vamwe mazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 657 vachibayiwa nhomba yavo yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva paparurwa chirongwa ichi wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 231632. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano vari munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 zvinogona kunge zviine chekuita nezororo reEaster richangobva kuitwa uyewo kunyevenutswa kwemutemo welockdown. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti izvotakuona manhamba achiwedzera ekurwara kwevanhu nechirwere ichi nekufa kwavo zvinhu zvinotyisa, ende zvinhu zvatinoona nguva yese yatinorelaxa lockdown nenguva yese yatinoita mahoriday anofamba vanhu vachibva kunze kwenyika seEaster yatakapedzisira kuita izvinai. Zvese izvozvo zvinowedzera kurwara nekufa kwevanhu. Ende chimwe chinowedzera ndechekuti izvo vanhu vanguva nerelaxed attitude. Dzimwe nguva vanhu vanoti kana zvinhu zvamboti nyevenukei vaakurelaxa. Nyaya yekungosangana-sangana mariro ndiri kuona vanhu vakutiunganei-unganei zvakanyanya. Taakurelaxa, social distancing hakuchisina. Kupfekwa kwamamasiki kwangopfekwa kana pane mapurisa chete. Kuenda marokesheni vanhu havatombopfeki mamasiki, havatombozvizivi izvozvo. Inyaya imwe inogona kuitisa kuti izvo chirwere chiwedzereke. Asi vanhu vakatanga kufambichana vanhu vachivhunduka vakutanga kupfeka mamasiki, vakutanga kumhanya-mhanya vachigeza maoko. Hazvifaniri kudero. Chimwe ndechekuti mamesejingi edu ehurumende hatinasa kuramba takasimbisisa chaizvo chaizvo. Kuudza vanhu nokusimbisira vanhu kuti ngatitevedzerei maCOVID-19 safe regulations. Ndopamwe patikuposa ipapo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga huri kuramba huchingopfuura havo zviuru gumi kana yatingati 10,000 zvichienda kuma13,000. Tishitarisa unguwa ya toru wane vaksini yawe munyika. Atitarisi leru kutudai wanukuma 20,000 wakubai wapasua.
Icho kwa adidei zunusuwezi zaka indana wanu wachikutika nane zunukutu wane urumende. Pani ili atino transparency wanu wachikutika nane transparency ripo wachikona kutipa zaka jeka. Tishu wana oma results na feedback wako urumende utuwakambu bai wawacho wakunzwa sei. Apana ere. Warukufa, ezi notu nungu na mariposu manyusu pipa kutukuna umwe tisha kwa kati, azofa apeza kubaiwa. Atina umbo wazo kutuswaka itika ere, inye za tofa na kumzwa kufa kutipartment, redu lezo utano, iwashitu za manyepo ere kwa natisho kwa ati, saka wana warukuchika kubaiwa.
Munoona ere nyika, ichibu nilira kushika target ya gata wana urumende 10 million iye.
Kutitishike target yedu ya gata wana urumende ya kufakineta wana 10 million by end of year. Tunofana vaccinate wana nashika between 60,000 and 70,000 pazuwa. Rangarira kutizo munu umwezi tano bae wakaviri. Dugu tisita peza kumbaya. Saka kuri sibaya wanuweze kaviri kaviri. Koreza trapera tunofana kubaya kuma 60,000 to 70,000 pazuwa. Tichiri kure neta kedi dugu tizo noto nyatisa. Chimwechandiru kuona neche kutizo se munu mkwe kumando kara. Mazuwa fura panima umastishi na nubaya nombanga jita. Atina nombaya chua kapera. Asina nomba ya chaga pera saka andisi utu urumendi ya kana saka kukatirira evita rollout inokwane sabuita wano 10 million koreza kira pera.
Awa wanga wari nyanji mune zwe utano uye waka mboe guruko taro zwe utano wari mnyora anona ne zwe utano mbatore MDC Alliance Dr. Henry Madzorera wari parunare kukwekwe ne Studio 7. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa waku guruko taro zwe utano wa Konstantino Chiwenga pamweo ne mutawiriri webazi rezwe utano. Panguwe yataenda pa mepo. Zichakadaro Johns Hopkins University iweri kutevira kupararira kwa chirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamilioni zana nemakumatatu nemasere vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vamwe vanodarika mamilioni maviri ane mazana mapfumba mwezvuru vafa pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamilioni makumatatu neimwe vabatwa neCOVID-19 uye vanodarika zvuru mazana mashanu nemakumatanhatu nezvina vafa nacho. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Apo mtewedziri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vanga vari mudare nenyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati negore rapera. Thomas Siripasi anotipanyaya iyi.
Tsigiri veMDC Alliance avanga vakatakura zvinyoro zvanga zvichikurudzira kuti matare asunungure vaScala nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johanna Mamombe, nhengo dzekomiti yepamusoro yeboka revezvidiki mubato iri dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri navamakomborero haruzivishe vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa pamatare pamwe nepakati pedhorobha panguva iyo vaScala vanga vari mudare. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achimhanyisana nenhengo dzeMDC Alliance izo dzanga dzichiratidzira padare raMajor Street pakutanga kutongwa kwenyaya yavaScala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 gore rapera mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro raitungamirwa navaJacob Ngarivhume. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti pane vasungwa here mukuratidzira kwaitika pamatare apa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vanyati vanogara vakataura kuti vose vanoratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa uye vanofanira kuratidzira murunyararo vachitevedzera mutemo. Mudare muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vaScala vagarudzoziya Dhuma vakumbira kuti nyaya iyi ipfudzirwe mberi vachipane humbo hwavakasvitsa hunoroverera vaScala hwavakaendesa kuna namazvikokota vachida kuti vagosvitsa humbo uhu kudare hune udzamu vakakumbira dare kuti rizonzwa nyaya iyi musi wa29 mwedzi uno. Rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare vachiti vasvitsawo kudare kuti kupfudzirwa mberi kwenyaya iyi kunoratidza pachena kuti hurumende yaitsvaga uta nemugate payakasunga vaScala. Vabhamu vati vapoka pokana nechikumbiro chemagweta ehurumende ichi.
Tapokana nechikumbiro ichi. Nekuda kwekuti nguva yafamba pasina zviri kuitika munyaya iyi. Nyaya iyi yave nemwedzi inosvika misere isati yapera kuferefetwa isati yatongwa. Zvinotaridza zvokuti muchuchusi haana kugadzirira zvakakwana kuti nyaya inge ichaitwa. Nokudaro tazivisa dare kuti zviri nani kuti vasikala vatongwe havo pane nguva yekuti muchuchusi anenge anyatsogadzirira zvizere anozovapa masamanisi ekuti vadzoke kudare. Mutongi ateerera zvose zvataisa pamberi pake akati achapa mutongo wenyaya yemusi wa21 wemwedzi.
Mune imwewo nyaya, MDC Alliance inoti inotambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro wekuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato iri vatendai biti dzakadzingwa zvisiri pamutemo muparamende nebato repeople's democratic party inotungamirirwa namai Lucia Matibenga. Mutongi wedare repamusoro vaemitsanga vakatura mutongo wekuti munhu akanyora tsamba yekudzinga vabiti nevamwe vavo vashanu muparamende vabenjamin rukanda havasiwo munyori mukuru webato repdp ari pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachwayo vati kudzingwa kwenhengo dzavo muparamende hakusi pamutemo vachiti zanupf iri kuedza kuparadza bato ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanupf vasimon kaya moyo avo vati vachatifonera kunyange hazvo pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Hatina kukwanisawo kutaura namai Mativenga avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo uye havana zvakare kupindura mibvunzo yatavatumira. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa anoti haasi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kupa vanhu zvitupa kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu emasvingo United Justice and Repairs Alliance kana kuti MURA nere Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva, izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa mumasvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magrupi ravati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri gadze uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwa provincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maid. Only 25 people are being serviced a day, saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichitarisa vanhu vasina maid zvakange zvichikonzereswa nekunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manhambers iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kuregista. Tirikutarisa kuti mumwe musi kuchaitawo mabi elections neukasira. Tine mawadzi fuwanda kuvhoterwa makansela, tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate maelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weERC vaSolomon Bobos Bunu vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhote kekutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana takatarisa chinyuto chatakaisa kuna provincial registrar vemasvingo kunova ndo kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakuregista kuvhota. Isu kwatiri tichitarisa kuti kana vana vachizoda kunoregista kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remutemo yenyika vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakaregistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya nemaofficies ekuaregistra zvinoita kuti basa iri rekuregista vavhoti ridzokere kumashure. Tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega, saka zvinobva zvaomera vechidiki, zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira. Saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo.
Mukuru webazi rezvitupa masvingo amai Stembeni Chisa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura neERC vachiti tiise mubvunzo yese muzvinyorwa. Studio 7 yaita saizvozvo asi amai Chisa havana kupindira panguva yekutepfenyura. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vadirekicharamba vanoti vakagadzirira kupinda musarudzo asi vanonyunyuta nenyaya yezvitupa zvishoma zviri kupuhwa vechidiki vanoda kuzovhota kekutanga muupenyu hwavo.
MDC Alliance vashwa province tinohwa kushikana kuti sei kuzvitupa zvinonoka kupuwa vanhu zvitupa vachitora vanhu 20 voga pazuva asi kwakuwana mabyelection tinoanza kuti izhira yekuti vanhu vedu vanofanira kuvhotera especially vafana vadoko vafanira mukana kutora zvitupa kuti vandoisa kuvhota. Isi zvinoti fair kuti toti yatinde kundotamba mutambo asi dzimwe timu dzisingapuwi nguva yekuti dzigadzire timu dzadzo dzitage vatambi zvekuzvitambisa. Tinoanza zvakakosha kuti dai zvaibvira mabhezi nemugezi maids angopuwa anhu jekerere zvisina kuri kwaidoda vanhu 20 voga.
Vachitaura pamusangano wepolitibro yezanupf nezuro mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vakati bato ravo rinofanira kugadzira kuita sarudzo dzebyelections zvichitevera zvinodiwa nebumbiro remutemo ravo uye kutevedzera mitemo yeworld health organization. Zimbabwe electoral commission yakabvana kuitwa kwesarudzo dzebyelections ichiti yaityira kupararira kwe chirwere checovid-19. Mumasvingo chete mune sarudzo dzeparamende mbiri kuchivi south uko kwakadzingwa vakila zivhu nebato ravo rezanupf uye kumenez east yaiva yajuzvi oma vakashaya gore rapera. Mudhorobha remasvingo mune mawadhi mana anofanira kuitwa sarudzo dzekutsiva makanzuro akadzingwa neMDCT inotungamirwa navadouglas ngonzora. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Yashika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mutungamiri weJapan vaYoshihide Suga vachashanyira muzinda wemutungamiri weAmerica mangwana. Nyaya yeChina iri kutariswa kunge iri iyo huru ichakurukurwa nezvayo mangwana. Vakuru vakuru muAmerica vanoimba kuti kushanya kwavaSuga chiratidzo chikuru chenyika dzakabatana idzi mukupikisa zviri kuitwa neBeijing. KuTokyo ichi chinenge chiri chinhu chinoipa kuti imire zvakanaka pakatariswa zviri kuitwa neChina pavanhu verudzi rweYuga Muslims. Malawi ichaparadza nhomba dzeOxford AstraZeneca zviuru 10,000 kana kuti 16,000. Nhomba idzo dzinonzi hadzichashandiswe zvenguva yadzo yakapera. Kunonoka kushandiswa kwenhomba idzi ndiko kuri kunzi kwakaita kuti nguva yenhomba idzi dzipere dzisati dzashandiswa. Vebato reMDC Alliance neZANUPF voudzana meno amire panyaya yekudzoswa kwaitwa nehurumende chirongwa cheNational Youth Service pamberi pesarudzo dza2023. Chirongwa chekutanga cheNational Youth Service chakaparurwa paimbova pakamba yemauto ye2 Brigade kuMount Darwin muna 2001. Kunyange hurumende yaiti yaida kudzidzisa vechidiki kuti vade nyika yavo, vechidiki ava vaidzidziswa zvechiuto nevaivi varwiwo nderusununguko, mapurisa uye mauto. Bazi rezvevechidiki raitungamirwa nevaive gurukota rezvevechidiki Mushakabvu Bodhagezi rakatenda kuti raidzidzisa vechidiki zvechiuto kuitira kuti vakwanise kudzivirira nyika yavo kana vodiwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vechidiki ava vaibata chibharo uye kuita mhirizhonga vachitsigira bato reZANUPF. Asi hurumende inoti yaizorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo vamwe vacho vave kuita mabasa epamusoro muhurumende. Kuti tizive nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vatafazwa Mugwadi pamwe nemutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChuma.
Isu sevechidiki veMDC Alliance hatisi kufara nenhau iri kutaurika yekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezvatakamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana ZANUPF ichinge yadliwa pasarudzo. Sezvatakaona mugore ra2008 apo Robert Mugabe vakanziwa zvine mutsindo pasarudzi navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa taktiki yavakamboshandisa kare kukonzeresa mirishonga munyika, kuti kana vamunangagwa vanziwa maelections navaNelson Chamisa muna 2023 pasa vano kugadzikana munyika. Ndona ubedzi why vachida kudzosa National Youth Service. Vamunangagwa vari kushama elections and vanoziva kuti vanhu havavadi, saka naizvozvo vari kuda kukonzeresa mhirizhonga munyika.
Kandai renyu vamugwadi.
Ini sadirector anoona nezvekubatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo. Chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza, omboenda kuchikoro zvishomanei, onoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yeNational Youth Service. Kana anzwisisa izvozvo, then tochizotanga hurukuru. Zvekare handi expect kuti vanhu vaMDC vanganzwisisa nyaya idzi, nekuti zvinhu zvavo hazvisi zvenyika, zvinhu zvavo hazvisi zvemuZimbabwe. Saka naizvozvo kutambisa nguva kupfudza muteya nzou nerima. Mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yekuita hurukuru nevana vasiri kuziva zvavari kutaura. Ndingakupedzerai nguva, nekuti zvizhinji zvandingati zenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti National Youth Service chii, nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika. Munhu wese wemuZimbabwe especially vana vechidiki vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakasaka kuti nyika inoirwirwe. Ndozvo vanofanira kunge vachiita. Ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana America kunoitwa National Youth Service, akaongorora kuti National Youth Service yekwavo inoitwa sei, ozonzwisisa. Ngaanoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yeNational Youth Service and how it is compulsory.
Todzoka kwamuri vachuma.
Dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava, vana mugwada ava vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika, kuti vanhu vari kudei, vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei. Vamugwadi vangangotaura zvavo kuti America neChina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita National Youth Service. Hongu dziri kuita National Youth Service, kwete Party Youth Service. Pane mukaha muhombe pakati peNational Youth Service nePolitical Party Youth Service. Zvatinazvo muZimbabwe zvatakaona makore apfuura zvinoda kudzokorodzwa navamunangagwa nevamwe vavo, kutora mayuthi vomadzidzisa kuponda nyika, vomadzidzisa gwara reZANU-PF kwete gwara renyika. Zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti National Youth Service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoproducer tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina ZANU-PF.
Petai zvenyu nyaya yedu vamugwadi, tisaswerere kuvhiakatiyo.
Kokana National Youth Service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana siyana kuti vawane mabasa, zvinoita chekuita here neZANU-PF izvozvo kana kuti nemavhotsi? Kana National Youth Service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari, vakwanise kuita voluntarism, vakwanise kuda nyika yavo, kuda nyika yavo ndo zvinoda ZANU-PF here? Kana zviri izvo, ko zvakaipei? Zvekare mukomana uyu nawo ngaadzive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi Zimbabwe. Chakatanga kurwira nyika ino, saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi, nokuti naivo vanhu vanofarira kudzokera kumashure kwenyika. Tinozviona nezvirango zveupfumi zvavakadanidzira, havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma vachitaurawo vari parunhare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Sangano revacheri vezviwanikwa zvakakosha reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF rakabatsira vakaremara mudunhu reManicaland nemishina inoshandiswa pakuchera goridhe. Mutoro wedo inauloida mwoyo, ano tipanya ii.
Vashitaura pakutambizwa kwemichina uyu nezuru, sachi garo wesanga nore Zimbabwe Miners Federation kudonu Reima Nikalent. Valameki mashaya mara, wakati vanu imba kuti mchina wakapi wa nengo Zema Nikalent people with disabilities in mining. Kusha pakuti vasi etsika yekupe mamu.
Chino chakao nempa kusima small scale miners. Havasi kubudirira nekuti havana mishinari. Saka chao nempa kudaro paka onekwa kuziwa ni need nde wapi. Saka takatanga kutarisa ve urema. Tika ono kutindova ne unidi ya kanyanyisa. Tika wapusta havano gona kuyeza kuchaka. Maamina wasi ya pasi hapa ni kuchera.
Mumiri we ZMF kudunu Rima Nikalent Amai Judith Shadaya. Wakati u wanora mane urema wanofanirwa kusimudzirwa seja itwa ni ZMF.
Na shaka kuzira kuti wanora mane urema wapinde mu mining industry. Senzira yo kuti munyika medu toda kuti ekonomi isumuke. Uye vana vabve mu yatingati syndrome yekuda kubetserwa donor funding syndrome vazvimiririre vakwanisewo kusangana nezvicherwa zvenyika ino zvinove ndoo zviri kutarisirwa kunyangwe nemutungamiri wenyika kuti vananga vaende mumasango vananga varime vananga vachere goridhe nemama precious stones nezvimwe zvose kuti nyika yedu isumukire
sachigaro wesangano revanorarama neurema mudunhu reManikaland vaJames Mtisi vakatiwo vakafara zvikuru nezvavaitirwa ne ZMF.
Chairperson of Manikalend people with disabilities in mining. Tiri kufutira mufaro wakanyanyisa kumhuri yedu yeAssociation. Nekuti equipment yatapuwa compressor and other accessories. Zvinhu zvekuti they are of paramount importance in mining. There is no way that we can go mining. Hapana patingaita mining tisina kushandisa compressor. And it means that we have now tatoenda professional mining. And you know, saka isema disabled, suzo inotibatsira to achieve our goal, since it is a quito deceased from the dependent syndrome. There is kind one and good my disabled on a longer kumbira chet chet. Saka Tadikura but kumbira is my disabled. We are now open for business for my disabled because it acted a good tea. I tell good to cast about Pacaman Pan, which was my disabled. Now we just go to Kumbira.
Munyori mukuru musangano revanorarama neurema mudunhu reManikalend muzvare Esther nemaramba vakati zvavo zvavaitira zvakanaka sezvo vasichapemi kuburikidza nemuchina wakapiwa.
Tikunzwa kufara seManikaland people with disabilities in mining. We have formed this association kubva last year. Tapita kufuma this association. So takapiwa takafamba zvamune zvairwadza zvichidii tichineteka tiri motiri kufamba. Saka patapiwa this machine na our president we ZMF tikapiwa this compressor kuti tishande sema people who living with a disability in Manikaland. We are very happy and we really appreciate no attend madam president Henrietta Rushwaya akabvisa this machine from her own pocket, not from the ZMF but from her own pocket to support people living with disabilities in Mutare.
Nengo makumi matanhatu dzakapi warubatsiro rwemuchina wekombresa dzichange dzichera goridhe munzvimbo dzinoti premier Oda Mtali uye kupena longa mudunhu reManikaland. Rubatsiro urwu rwakapiwa kuvanhu ava pamabiko akaitirwa muDarlington Extension muguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Chirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa neCovid-19 nezuro wakare, uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi, apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo onyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Tabatasuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Kana mchida ujitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unakwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.